manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichitarisa kuita musangano wedu werani nhasi unopiswa eFebruary. Saka zvotinetsa zvikuru ndezvekuti makwanisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa senta nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana tichitarisa kuita musangano wedu werani nhasi unopiswa eFebruary. Saka zvotinetsa zvikuru ndezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti anzi nzvimbo yamuda kuitisa musangano muGrounds Council rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuru. Mamakapiwa here mvumo nekanzuru yekushandisa ground?
Izvibe kanto izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge pangobhuka pangobvumidzwa kanzuri ndiye munhu wese, saka zvina tamwe tichinge pangobhuka patongotenderwa kanzuri haikwanisi kuchitimisa hayo ndoo zvakanzara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo vataura kuti vakabhukwa tichiramba tichiapa mamwe madhesi nekuti tinozva kuti masarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu. Saka isi tirakabvuka tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo watazoteerezwa kuti wotipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwasarudzana kuti ndiani pane zvinezvi. Hape tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tichikupemberera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa. saka tirikupemera tita mhemberero takabatana semurewa yese ndoiripo yavakuru yanga tizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwa murewa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nengo dzebato renyu Resistance Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Wanhu wakuda zvechange havachitabatana kuti tichidzidzwa kana kuita sei. Wanhu wakuda zvechange tichidzoma tichidzire zvavo asi vanhu vangu vakutoda rari iyoyi takubvura nekutobvunzobvi zvamira pati zvamira pati vanhu vangu vakatarisira rari iyoyi but sezvimeiyo zvazvo zvekuti haakwamurewa nyangosifigeti havana vasitambira kuchidzidzirwa iko kwari kuzati kupererwa kupeza mbiya.
Vanga vari nhengo yebato Resistance Coalition for Change mudunhu remurehwa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwamurehwa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svondo rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumatare edzimhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wechidiki muHarare vaPiason Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasikwana mukana vamwe vataura kuti vauda kuenda kumba vachikumbule nanzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba laini inoonekwa kufamba vauya kuma6 nanhasi uchirubatsirwa vanhu vane ziro nyaya zvinhu zvacho hazvisi kuita fasi.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano vaini vachona ndamborona kuti vafamba here ndasofa nenzara tingori pano zvamakuteni ndaichakungodai vanga vatipowa kana zvimapoka zvipoka zvekuti vanobvawo kwakati mufanira kudai muri kunzvoro kwenyu kwamunogara iko ngozvoka patava makuteni taya kudhara.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rezanu PF kana kuti political komiza vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZeki voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo mano mano ezanu PF kuti vanhu vasarejiste nekuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani apa vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde vari kuona kuti vanhu vachafarire ZANU-PF saka nesarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda CCC inokunda asi isu tiri kuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo nesuwo tikumobilize vanhu tikuunganidza vanhu kuti vanoregista kuti tinovhota kuti 2023 uno tipinze vaNelson Chamisa munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai kuti munovhota
asi mutauriri wezek vajaspa mangwana vati commission yavo ichagara pasi yona matano aingatore
chemo icho cho tiri kuchigamuchira secommission uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maerano neurongwa huchenge huripo kunyoresa vanhu kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanakawanda vari panzvimbo dzedu commission ichange ichikuzivisa nenguva inotera sezvayakambotaura
mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weElectro Act kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino bato rezanupf rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi ukuwo bato reCCC richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Dutu mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambique nezuro, uye raitarisirwa kupinda munyika nasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji, vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mpengo iri ringangopinda munyika, vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba, uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matabeleland South, uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zvemunigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muafrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende mutungamiri wenyika vamuhamadu buhari avo vakapedza matemo avo maviri semutungamiri wenyika havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumidzwa pamutemo pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi mutungamiri wehurumende yejapan vafumio kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reG7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kuRussia pamusoro pehondo yayo neUkraine. Chisungo ichi chaitwa pamusangano weG7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Maureen Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka resingasarudze. Ririna denominational, harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe, kwaari ikoko, isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemero atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe, vanodarika 1000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kuti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vaakuzivawo nezveboka irori vachiuya kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiiwa vasina kana chekubata kana kupekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maprojects.
Kati muri kusangana nezvimhinga mpinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwokuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudziko awo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomuisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyo vamunogara munzvimbo ino ichii chinodiwa muno mutobatsira wanhu vazvichiendera nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvokufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yokufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi gumi gumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavanenge vainayo iyoyo, pasawane chirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiuraya hangu vana, neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei zvakakwana, wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirika. Nasi temu inouyazve kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wokuti akure, still hapana chaari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemaini, dzimwe toti kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Inini ndinowanika panamba dzinoti 0789922179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita maprograms futi pa show inonzi Woman to Woman yandiri mushoko shwenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndichencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo, anenge ataura nyaya yake toisawo apa. Kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman inobuda pamandara platform, woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yezvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, vatawanda Mutemi, zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekutonga kuti katalogi nami vashandirwi vemabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsoirirana. Asi ndinoda kuzivisa kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga muna January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati takwanisa kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingiri vemabhengi.
Vateereri vakada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chii chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement, because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kutibhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars. Asi isusu tanga ichoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi, tabvumiranira kuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichitodzokera patafa kuti tionesane kuti mari dzatiri kuva vemaus dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinge zvino, hatisi kufara nemihoro irimumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandirwi ava, nekuti chiri kuitika ndechiri kuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri matin dollars. Ayo hamuri kungoziva mese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa paine kukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutisuma kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi, nekuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation. And even 40% yatiri kutaura zvaiyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika, tinoona kuti zviri kunzivo nevezemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa nevezebhenki reZimbabwe, vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana, mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti haa zvichokwadi kusuma US$ hatina then motivo ngavachishandisa exchange rate inenge ichirwa pamusoro ngochibhadhara mari iyi saka ukataisa kuti 418,000 haisi mari yakawanda especially taakutarisakuti kuti tax yemuzimbabwe iri pamusoro chaizvo zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kunza inenge yaashoma chaizvo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mpengo Tropical Storm Freddy iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mpengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East ne Central pamwe nedzimwe nzvimbo kuMachabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLavmo Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chaita takamboona. Takatotarisira kuti tochira kuti tozavharwa, but hapana kana chaita takamboona cyclone yacho. Munomarara. Sikazi hangu dzimwe nzvimbo, but munomarara hapana chaita takaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakaudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze kuti musi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika musi wechishanu. Nhasi tava musi wemugovera hatina taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa tichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Manager wevatambi veCapes United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Ni cyclone Freddy ndikudai so yadikutaurwa inini ndofunga kuti still right zvavaita because ma players even chiro chitasa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwaitwa bhora nema clubs vaita zvinhu right.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 25 Nhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics zeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe, DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Idale le-Central Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa, kwavunyelwana ubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo.
Kube lo dlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West, lapho okuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuhlelo lwethu olemaphandleni namhlanje sikhangela abavikela ukuntshontshwa kwenkomo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe, DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele enkundleni yeShowgrounds eHarare namhla, umnumzana Chapman uthe ilizwe lidinga ibandla elithembekileyo njalo elisebenzela uZulu ukuze lithuthuke. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lawa ngamalunga ebandla lika Chapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulombuthano, uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqeda kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azagcinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba nendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuwodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe, akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, sina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Laphana sesumbe singani siyahlupheka ukuthi kungaba lwesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesishoneni ngumsindo. So lowo likhaladi mbona ngani hayi
Oshaziya ezombusazwe umnumzana Herbert Dube uthi kunenge okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics zeZimbabwe, citizens are fed up. Lokhu sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthi uhulumende wakhe uzaqeda lolu dubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwo abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla ashiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LSCCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi akasoze yamela udlame phakathi kwamalunga amabandla awezombusazwe kanye laphakathi kwebandla leZANU-PF, ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho ngolwesine kube lodlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West, lapho kuchayiwe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuthiwa bebethunywe ngummeli wedale lephalamende wakhonale njalo engumsekeli kamphathintambo ogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura. Amapholisa weSanyathi athi kubotshwe abathathu mayelana lalolu daba njalo badinga umnumzana Kambamure laye omangalelweyo. Sixoxele umnumzana Joseph Chuma, ilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usephume endaweni ezithiyetshiyeneyo kuhlanganisela lo msekeli wakhe ubaba uChiwenga lobaba uMohadi kuze kufike la kuNational Chairman umama uMthinguri Kashiri. Bonke bekhuluma ulimi olulodwa, ulimi lokuthi kona akulabudlwangudlwangu okumele buvunyelwe kumbe ukhwabithwe kumbe bubuwe. Kubalulekile ukubana amalunga eZANU-PF alandele iziqondiso zona lezo ezikhulunywa ngabakhokheli bethu phela, ngoba yikho lapho okusungula khona indaba yonke. Idale leCentral Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa, kwavunyelwana ubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo, sifuna ukubana ukhetho lolu luhambe ngendlela ebalulekileyo, njalo kube yinto yokuthi bona wonke umuntu uzakuvuma ukubana kube free and fair. Yikho ngisithi mina lokhu nxako sithi kuyenzakala, yena lo muntu okwenza kumele abe kwazi ukuthi kakwenzi ngemvumo yeZANU-PF njalo kakwenzi ngesibusiso esivela kumongameli wethu nabasekeli bakhe. Njoba ngithilo bakukhuluma njalo nje kathese beselupane ngolwesibili umongameli wethu sithakazelela iYouth Day e-21 February. Ukukhuluma ngakho futhi akufunakali ukubana kube lokudlongudlo, akufunakali ukubana kube lemisindo.
Umnumzana Joe Chuma, lilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF esixoxe laye ekobulawayo. I-Studio 7 izame ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi kanye lomnumzana Kambamura kodwa sehluleka. Kusenjalo eleNigeria liqale ukhetho lukamongameli lamalunga edale lephalamende namhla ngokuthula lanxa kwaba lodlame ezigabeni ezithiyeneyo zalelo lizwe ngesikhathi kukhankaselwa lolu khetho. Abezindaba beReuters babika ukubana bekulokuxokozela okuthize ngoba abantu bephume ngobuningi babo ukuyavota ngelanga lakuqala. Izulu lesiphepho i-Tropical Storm Freddy libikwa lilokhu lingakachayi eZimbabwe. Ugatsha lwezomkhathi lubika leli zulu selikhangelelwe ukuna eMashonaland East, Manicaland, Mashingo, eningizimu yesabelo seMidlands kanye lezabelweni zeMathebeleland kusasa. Ugatsha lwe-Department of Civil Protection luthi selulungiselele ukusiza abantu abangehlelwa ingozi kodwa baxwayisa uzulu ukuba ahlale ezindlini.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wakho wembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla izakhamizi zeMatobo sezibumbe inhlanganiso ejonge ukulwisana lobusela bezifuyo kulindawo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo. Ukubunjwa kwenhlanganiso yehawu lezifuyo kuza ngesikhathi sokubunjwa inhlanganiso ezifanayo eGwanda South lapho okubhahe khona ukuntshontshwa kwenkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo zithi sekule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha abuzayo ngamaselenkomo kungakho zithethe inyathelo lokubumba linhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Ihawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicatshileyo lisebenzelana lamapolisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yehawu lezifuyo uMnumzana Cuthbert Mkhwebu odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi sizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Sizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi maso kufanele sisebenze siphike amapolisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu utokudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawo masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zithe zabamba lawo masela okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi. Kuthi uMnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Kwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku gcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umthelise phansi avele saklolode ukuthi hayi khona okade lizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma nisenzi nje silazo izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
UMnumzana Credo Mpire esinye njalo isakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasantungwane emapholiseni.
Inhlanganiso yehawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabophe kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenza kahle kahle labantu bomthetho ekusenzeni lwenkomo.
UMnumzana Victor Bodloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuquta ubuthongo ngaphandle kokuba la masela esifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esabathungatha bakhona abanye esabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanyakugu eGwanda South lapha athola khona inkomo ezedlula ikhulu ezazitshontshiwe abopha abantu. Kodwa kuze kube lalamhlanje kakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yokuxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyehlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni kwezansi yamandebeleni utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambise emthethwandaba selokufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje sesidedela uSithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle
kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sesisiya kuhlelo lukaSithandekile Mhlanga olubhekane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa. Usichazisela ngohlelo lwalinhlanganiso olokwabela amantombazana ezikolo eZimbabwe impahla zokusebenzisa nxa besemfuleni, ama sanitary pads.
Salibonani balaleli, igama nginguCorence Mkhosi Ncube, umkhangisi we-The Zim Imbokodo, Marketing Director phecelezi. Sohlelo lumi kanje ngokuzayo sikumele ukuthi sihambise amaphedzi kwelekhezi lelupane. Ekhezi silokhu nje siphezukwalo uhlelo lokuya khona ngo-April nge-Easter lonyaka. Elupane okwamanje sikhangelane lohlupho lokuthi kumele siqale siyecela e-Provincial Department of Education koBulawayo ngokuyikuthi kumele sikwenze kuleli viki elizayo, ngoba abakwazi bona ukusivumela ngaphandle kwaleyo mvumo, abakwazi ukuyacela ngokwabo, kumele siyezicelela thina. Lezi zikolo sizikhetha ngendlela yokuba namalunga onhlangano avela kulezo ndawo. Zonke nje izikolo siyakizo kusuka kunelunga elisuka kuleyo ndawo elifunde kuleso sikolo. Engingathi mina njenge-NPO siqoqozela kakhulu ukuthi give back to the community. So umuntu suke bisela ku community yangakibo la suke khona.
Abantu bandise ukusukumela phezulu yini ukuthi bephathise kulengxaki elibhekana lazo ekwabeni lezimpahla?
Yebo, silokuhlangabezana nazo ingxaki nxa sisiyanikeza lezi impahla ebantwaneni kwelakithi eZimbabwe. Isikhathi esiningi uhlupho esihlangana lalo imvumo yokuya esikolo. Noma mhlawumbe izikolo zonke zingaphansi kweprovincial province. Ngikhumbula umnyaka ka-2019 esihlangabezane lohlupho kakhulu ukuthi sigcine sihluthuka nathi. La esazuliswa khona kumele siye eMidlands province. Sathwala nzima sibili. Isikolo sithi siye e-Department of Education. I-Department of Education ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-social welfare. I-social welfare ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-Department of Health. Ngoba lento idibane namaphezi. I-health yabantwana. E-Department of Health baphinde basibisele ke-Department of Education. Saze sagcina sithunyelwe ku district from province to district. Efilabhosi ke azange basisa back and forth. Inkinga yabakhona ikuthi kwaba ikuthi sizabuyela kini. Beku 2020 December. Until namhlanje singababuza ukuthi sisami kuphi, basiphendula leyo mpendulo ukuthi sathi sizabuyela kini. Kwazi kwafika endabeni yokuthi lelo lunga la kuleso sikolo elalikhethe leso sikolo lagcina ke selikhalala kusesikolo, wakhetha ukuthi siyenikeza imlondolozi female prison kwelegame. Okunye sengunanzelele, basuka belesifiso sokuthi singaqhubela abantwana ezandleni, sishiyele bona kobo yibo abasala bebanikeza. Kanti thina owethu umthetho uthi siqhubele abantwana ezandleni, kube lobufakazi ukuthi abantwana batholile, sikwazi ukuhambisa lobo bufakazi la esicele khona ukuze sisizakale nakusasa. Kweze transport kakhulu futhi ukusuka la sisiyale, bambalwa abantu abalokusiza ne-transport. Amafisa ukusisiza bafake izandla bangasiza ngawo ama-sanitary pads. Ngoba siye sifise ukuthi umntwana ngomntwana athole 12 packages ezizamqeda umnyaka wonke. Nxa sihlanganisa labo bantwana, phose yi-400 abantwana Ogunye futhi usizwe siyabe siludinga kakhulu ye-transport. Ofuna ukusiza angaxhumana nami ku-number ye-South Africa u 073-654-0217. Ku-number ye-South Africa u 073-654-0217.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo wokuhlanganiso yezimu imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Khathesi sokulandela uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Gandhi.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngodaba lwama-permits, njengoba sisazi ukuthi ayaphela umsebenzi kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Bakhona yini esilibazwile abathi bona sebebuyela ekhaya kumbe asebabuyelayo ekhaya, njalo libona bebaningi na abazabuyela ekhaya?
Umumo wamaphemithi ulokhumi manzonzo umubi. Kodwa ke okukhona kule nkulumeko eyenziwa nguminister weHome Affairs esezwakala esithi yena hayi amagqwetha ngabantu abalokuphikisana bazakuzwa ukuthi ama-court cases azahamba njani. Esingathi sokuyi-toned down approach from obekusenzakala ukuthi ubekhuluma vele eqinile ukuthi akulanto ezakwenzakala. So ke utshengisele ukuthi ubuthakathaka ngalabo abafaka izicelo emthethwandaba ezokuthi kuvalwe. Abantu angikabezwa ikakhulu abathi sebebuyela ekhaya kusho ukuthi babuyela nje ngokungase kusithekene umuntu ezihambela. Kodwa ke abazilungisayo bathi bayabuyela bengakabizwa. Asazi njalo kodwa kababhalise embassy kumbe sebebhalisile. Esengikubonile okwenzakale kakhulu ngabantu asebesiyaphetheya kwezinlwandle, abantu asebesuke baya kubo UK, Australia, Canada, amazwe alaphetheya yibo abangathi bayezwakala ukuhamba kwabo. Kodwa kabaya ekhaya hayi bengakazwakali. Nxa bekhona bazihambela nje okwelo profile kumbe sithi oku-private okufihlakeleyo ngayo. Ngoba abantu ikhaya lakhona bazibuza ukuthi bazafika benzeni. Yikho lapho kulo mbuzo omkhulu khona ukuthi baze bavele basuke babuye lapha babesuswe yini. Ingabe isiphelile yini yona leyo? Yumbuzo osuka ke ubenzini.
Sizwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende kumbe bayamthemba ukuthi uzabaphathisa?
Abantu bonke abaphakathi kodibo lohulumende kabamthembi ngoba babalekele yena. Kanti nxa ubalekele umuntu kuphinde kube nguye okunxusayo ukuthi woze. Uhulumende vele bekungamelanga ukuthi anxuse abantu ukuthi kabaphenduke. Bekumele alungise umumo abantu bazisukele besiye ekhaya. Ungakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho kade kuhlangane bele othwangirayi belabomgabe, abantu abaningi bazibuyelela ekhaya, bazibuyelela bebona ukuthi sokufaka idola bazafika bahole baziphilele. Babuyela abaningi lakhathesi basekhaya. Kawunxusi abantu ngokuthi wozanini la. Isihudo kaselatshwa ngokuthi udinge uhali lenariti uthi uyathunga lapha okuphuma khona okulu. Kumele ukuthi ulungise esiswini kube right ukuze isihudo siphele. Yikho kumele uhulumende akwenze. Uhulumende kalungise ilizwe. Kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo, kube lomnotho okuhlonitshwa ama-property rights, kube lomnotho oqondileyo. Kuzabuya abantu laba eTanzania laba eMalawi babesebenza eZimbabwe babelanda khonoko. Awumi laphana umpongo loze umemeza abantu ukuthi wozanini. Abantu babizwa luqhatshi lokuthi bayeze ukuthi kunuka kamnandi lapha kule deal elikhona. Awuphumi phandle ubamemezela into engekho. So ke uhulumende kalungise umnotho. Angalungisa umnotho abantu bazabuyela. akula muntu ofuna ukuhlala emzini sihlaliswa yikuthi silo hulumende oyehluleka
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngithanda ukuvalelisa kubalaleli ebantwini bakithi ukuthi bantu bese ngivala ngokuthi bantu bakithi into yonke isezandleni zenu ukuhlupheka siyazenzela ngokuthi inkabi esizibophayo ukuthi kazilime siyazibona zimapunepune zicakile kazilamani sicabanga ukuthi kambe ikhuba zingalidonsa zihamba zona zihudula inyawo zizodwa kungazingakafaki ikhuba lingakaki ake sikucabangeni khonokho sijule engqondweni siyabonga
Hello-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lomculi kaMaskandi umlungisi Nkomo ozibiza njalo ngegama lokuthi mfana kaBoy lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilengoma ezilichumi isihloko salo sithi Future Wife Untungamile Nkomo uyalandisa
Angibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo nje wonke jikelele. Ekhaya ngizalwa eCholosho endaweni okuthuka seCawuna jena emsila wengwe isigodi la engikhulele khona. Emculweni ngifike ngo-2012 ngisendimeni yegospel yaseZion. La ngisebenze khona kakhulu cishe sayenza ama-CD angu-4 e-DVD eyodwa. Kwasekuthi ngonyaka 2020 ngase ngicabanga ukwenza uMaskandi ngase ngenza i-single track ethi Sibali Wami. Kwathi kuwo lo nyaka ka-2023 ngase ngibuya le full album yoMaskandi ethi Future Wife.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Bengangifonela kule number 0833-03769 angiphinde 0833-03769 ngiyatholakala kanti futhi naku Facebook uyathi nje umfana kaBoy ngiyatholakala kanti futhi njalo naku TikTok uyathi umfana kaBoy kanti futhi umculo wami uzotholakala enkundleni zonke zomculo nje izobusitholakala kungekho kudala unembalele ngimingo mzana abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zami abathandi
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
cela nje isupport njengomuntu osafika kulendima kaMaskandi ngicela nje bangisupport banginikeze amandla
Umculi kaMaskandi umlungisi Nkomo kumbe umfana kaBoy siyabonga Ntungamile olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.